Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kukadzi 19, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masoja akapinda zvekare munda newaine makorokoza vakarwisana nemagadzi pakafa vanhu vaviri. Zvinhu zviri kuitika every week. Saka chaakuitika kwamarange inonzi lawlessness.
Kimberley Process yoita musangano kuNew York apo kwamarange kuchinziwo kuri kuramba kuchityorwa kodzero dzevanhu.
Pane maoperator atakaona vaichema-chema neurongwa uyu kuti hurumende haisi kuzvazvikisa zvavanga vavimbisa, ndosaka vakuita pull out.
Vamwe vemabhazi vange vodyidzana neZupco mumadhorobha votora mabhazi avo nenyaya yekusabhadharwa. Tichakupai zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano weKimberley Process uri kutarisirwa kuitwa zvakare muNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations mukutanga kwemwedzi wakurume, apo India iri kutora chigaro chekuvasa chigaro weKP ichitevedzerwa neRussia. EU ndiyo yanga irisa chigaro gore rapera. Asi nyika dzakawanda mugungano iri dziri kusimbirira kuti dzinoda kuti pavandudzwe zvinoreva mangoda aneropa. Vamwe vachiti havadi kuti pangotariswa kutemerwa zvirango vanenge vapandukira hurumende vachitengesa mangoda, asi kuti kana idzo hurumende dzacho dzichikora kodzero dzevanhu, mangoda acho anofanira kuregedzwa kutengeswa. Pane mashokowo ekuti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kuramba ichienderera mberi kwamarange. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezviwanikwa vaWinston Chitando kuti tinzwewo divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemauto vaEverson Mugwisi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa zvakare, panyaya yekuti pane vamwe vari kuti mauto ari kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya kuminda yekwamarange. Asi mukuziya nyaya iyi tabata mukuru wesangano rakazvimirira reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo nezvepfungwa dzavo uye kuzoenda kwavari kuita kuNew York kumusangano weKP.
Musangano uyu uri kuitwa on the sidelines of UN General Assembly ichaitwa musi wa1 March. Saka European Union ndiyo yanga iri chair muna 2018 iko zvinezvi inenge iri kupa ripoti yavo United Nations. Nekuti tinoziva kuti Kimberley Process yakafomiwa kuburikidza neresolution yeUnited Nations General Assembly. Saka vanenge vari kukurudzira UN General Assembly kuti itambire chikumbiro chavo chekuti definition kana kuti tsanangudzo yemadiamonds eEuropa ivandudzwe, isangorambe iri kungotarisa madiamonds ari kubva munzvimbo ne vapanduki, asi iwedzere zvekare kuti ibate madiamonds ari kubva munzvimbo dziri kutyorwa kodzero dzevanhu, kodzero dzemakorokoza, kupondwa kwevanhu vanenge vachicherawo ngoda, especially ngoda dzinowanikwa pamusoro. Saka ndo zvavari kuda kuti varovedzere kuUnited Nations General Assembly kuti paitwe a resolution inovandudza definition yeconflict diamond kubva pane resolution yekutanga yakaitwa muna 2003 yanga yakangonangana chete nemadiamonds ari kubva munyika dzinenge dzine vapanduki dzakaita seAngola panguva iyoyo. So ndo msangano watinenge tichienda kuno taurawo zvatinoziva pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunyangwe dzisiri kutyorwa nevapanduki asi dzinenge dzichitorwa nemakambani kana dzihurumende dzinenge dzichityora kodzero dzevanhu vavo vanenge vari kudawo kuchera ngoda.
Ko Zimbabwe iri kunyatsozvifambisawo sei mukucherwa kwemangoda? Yaakubudawo pachena here? Pane zvachinja here kubva zvakabviswa vamugabe vachigara?
Hapana chachinja. Zviri kuitika kwamaranga iko zvino izvi ndezvekuti mauto aakupinda mumunda nearly every week vachirwisana nemagadhi ezcdc. Kutaura kunoku Blessing, musi wechishanu svondo rapera masoja akapinda zvekare mumunda waine makorokoza vakarwisana nemagadzi pakafa vanhu vaviri. Zvinhu zviri kuitika every week. Saka chaakuitika kwamarange inonzi lawlessness, hakuchina mutemo zvamuchose, ende mhirizhonga, kutyorwa kwekodzero dzevanhu, kufa kwevanhu kwasvika panew level zvatinobvira takamboona kuti masoja anobatana nemagweja vachienda kunorwisana nemagadzi vachinotora mutaka vachienda kunogovana. So situation rekwamaranga iko zvino izvi yaakuda kusvika pedyo nekufanana nesituation yange iri kuitika kunana Angola nana Sierra Leone kunana 1999 apa vapanduki vanga va in charge.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare. Chirongwa chehurumende chekubatana nevemabhazi anotakura veruzhinji vachishanda nekambani yehurumende yemabhazi yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO chinonzi chinenge chingangoondomoka zvichitevera kubuda kunonzi kwave kuita vamwe vemabhazi muurongwa uhu. Mumwe ane mabhazi ake ari kushanda nezupco asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti iye nevamwe vake vave kuda kubuda zvishoma nezvishoma vachisiya mabhazi mashoma sezvo hurumende isiri kuzadzisa chivimbiso chayo chekuti inovabhadhara paine nguva. Muzina bhizinesi uyu anoti nekuda kwekuti havasi kubhadharwa nehurumende mari dzavo panguva dzakafanira vave kutadza kugadzirisa mabhazi avo anenge afa achiita basa rezupco. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuzupco kanawo kubazi rezvekutakurwa kwezvinhu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mutungamiri wesangano revanofamba nedzimotokari dzeveruzhinji kana kuti Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti veruzhinji vave kushupika zvakare sezvo vave kumanikidzwa kudzokera kumakombi ayo anovadhurira zvichienzaniswa nezupco.
Isu tatanga kufonerwa kunzvimbo dzakatisiyanesiyane vanhu vachikombulena kuti vachichema-chema kuti mabhazi aamashoma uye zvakare vaakutokwira makombi aye avanga vasakwiri vamwe vaakudhurirwawo nekukwira muchovha bos dhimandi yabva yakwirawo ikoko. Saka isusu tikukahadzika nekuita kwakadai kuti hurumende yanga ichida kungoitawo firefighting here because pane maoperato atakaona vaichema-chema neurongwa uyu kuti hurumende aisi kuzazvikisa sevanga vavimbisa. Ndosaka vakuita pull out vachiti pane zvakanga vataurirana zvisiri kuitwa. Ndosaka vakubvisa mabhazi vakuadzorera kumamwe maruta vanga vagara vachifamba. Saka hachazozokuita sevafambi nekuti muchovha ndochinhu chiri kudhutswa asi muchovha uri kudhura zvakanyanyisa pakufamba.
Saka munofunga here imi kuti vemabhazi vari kubuda muurongwa hweZupco hwehurumende uhu nenyaya yekusabhadharana?
Tikufungidzira saizvozvo nekuti vamwe vacho vanga vakuda kubuda pachena vari kuti hanzi hazvina profiti vamwe vanzi kuzvicalculata pane vanzi maent nezvimwe zvakadaro nekuti ivo vanga vachiprovida bhazi voprovida nadriver here manzikiro atanga achiita makondakta yanga achibva kuzupco ipapo apo hamuni kuti zvinga zvichifambawo sei bhadhiri ravo ravakaita iroro. Saka zvinhu zvakachitotivisei
Saka pane musiyano here wemari dzachiripirwa nevanga vachifamba nemabhazi ezupko nekunge vadzokera kunoshandisa makombi ikoko?
Pane musiyano zvikuru, like konga kuchito like dzimudzi mnana chingiza manga muchichajwa $50 kuenda kunana Newtoni ikoko konga kuchajwa ma $2. Mukada kutarisa nzvimbo dziri padhuzi anga ari madhola kubva kunana Mabvuku kunana Glenview ana Glenora anga ari madhola. Saka vanhu vanga vakatochipirwa zvakanyanyisisa, vanga vakutokwanisa kusevha mari ende zvakati zvanga zvinyore, vanhu vanga vachirakidza samari kufarira mabhazi yayo. Takati takaendo zvakafanana nekumaket square tingachiona vanhu vakaita line vakatovamirira vanhu vakawanda, even vamwe vanoshandawo muhurumende nekumwe kwakadaro vanga vakatovamirira nekuti zvanga zvichiita kuti vasare vanikamari mumwe.
Mungafunga kuti tichiisa papercentage kana kuti muzvikamu zvingava zvikamu zvingani zvemabhazi abuda kubva muurongwa weZipco tichitarisa papercentage from 100?
Apa ndingakwanisa kupa percentage apa, tichingangoti pane imwe kambani yanga ine mabhazi akawanda inenge yabvisa akati wandei mabhazi, ikambani huru inofamba kwakasiyana siyana yasarwa nemashomashoma.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revanofamba nedzimotokari dzeveruzhinji rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa musoro yenhau iri mumapepa nhau emunyika. Totanga nebepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti kutsvaga vanhu vakawirwa netsaona mugodhi weSilver Moon Mine kwambomira sezvo musiri kufungidzirwa kuti mune vanhu vachirimo. Asi michina yose yaendeswa pamugodhi uri pedyo weCricket Mine No. 3 uri kufungidzirwa kuti unogona kunge uchine vamwe vanhu. Mumwe mutevedzeri wemukuru wezvezviwanikwa, Deputy Chief Mines Inspector Engineer Tapererwa Pasikwakavairi, vanoti vange vaburitsa mvura yose mumigodhi weSilver Moon uye havafunge kuti muchine vanhu. Vanotiwo vanoda rimwe zuva kuti vaone kuti mune mumwe mugodhi mune vanhu here vasara. Mitumbi yevanhu 24 yakaburitswa mumigodhi iri kukadoma iyi, asi vamwe vanhu vasere vakabuda vari vapenyu. Totarisawo zviri mubepa nhau reChronicle iro rine nyaya yekuti mumwe mupurisa wekuFairbridge Camp kuBulawayo, Assistant Inspector Michael Mushanga nemumwe wavo Ntando Dube vakapwanya muimba yekudyira pakamba apa uye kupwanyawo dzimwe dzimba vachiba zvinhu zvinosanganisira mabhatiri emota, malaptops nezvekudya. Vaviri ava vakamiswa pamberi pedare nezuro. Topedzira kutarisa zviri mubepa nhau repaindanet renewzimbabwe.com iro rine nyaya yekuti hembe dzakatorerwa vanhu neZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA vachinzi vaida kudzipinza munyika nechikiribidi dzakapiwa vagari vekuuzumba maramba pfungwe vanosvika 600 avo vakapudzirwa dzimba nemafashamu emvura gore rapera. Gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende haina mari yekubatsira vanhu ava, ndokusaka vavapa hembe nebhutsu tsaru dzinotengeswa nevanhu vanotengesa mabhero. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Pamusoro yemhuri yeStudio 7 inoitwa Redona Charamba paVembe Province, South Africa. Zvinoitika muZimbabwe zvinosiririsa. Uyu murume wanzi Munangagwa ndangozivirawo uchamisa timboona mutongero waanoita. Kana achamisa akangokonewa kutonga tongobvisawo tichingochinjawo tichiisa vamwe vatichiona kuti vanoitawo, kwete zvaanotiitire.
Ndepavatakusarira asi maonero angu andinoita maererano nokuzvingwa kuri kuita mameja ndinoona senge pane zviri kuitika pakuti kumabisa monstera kuti vanofungidzira kuti angangova asiri anoda kupidigura hurumende yamunangapa.
Makadii makadii vateereri, zita rangu ndinonzi Solomon Gapara, ndinobva kuMount Selinda mubhuku ramambo Manda. Inini ndinoda kutanga kutenda Studio 7 nezvainotiitira nekutipa nhau dzisina divi radzakarerekera tichinzwa zvese zviri kuitika mukati menyika yedu. Inini shumiro yanguwo ndeyekuti dai nyika yedu yeZimbabwe yagadzikana yadzoka pachimiro chayo chakare neikonomi yedu yaita zviri nani, tadzokerawo munyika yedu yechizvarirwe. Pari zvino ndiri kushanda ndiri muSouth Africa kuPretoria, but shumiro yangu ndeyekutiwo ndigarewo nemhuri yangu tiri pamwe chete, ndichibvawo kubasa vana vangu vachindimhanyirirawo vachiti baba vauya baba vauya, ndakabatawo zvihwitsi. Zvinhu zvinofadza chose izvozvo ndiri munyika yechizvarirwe, ndatenda hangu.
Muri yeZimbabwe makadiko nevanofarirawo chirongwa cheStudio 7. Zimbabwe ichakaita mamira nerongo parizvo nekuti tashungurudzika kunzvimbo dzisiripi dzedu. Kudai vamunangagwa vazamawo kugadzisa nyika yeZimbabwe, nesu isusowo vana veZimbabwe tikwanise kudzoka nzvimbo dzedu. Nekuti iye zvino izvino kana tichifamba kunongonzi maZimbabwe maZimbabwe, nekuita sokuti Zimbabwe yacho yava nyika yaisisina kana vanhu vamheno kuti tichasvikepi kana zvakadai. Totenda kuti Zimbabwe idai yatenderwa ndiMwari kuti ichava iri Zimbabwe inove iri Zimbabwe chaiyo chaiyo yanga iriko kare kare chaiko chaiko. Kwete pari zvinezvi tiri kunetseka tiri kuno kunyika dzisiripi dzedu, vamunangagwa vanga vagadzirisa nyika yedu. Zvosewo zvatinochemera munyika yeZimbabwe tizviwane, mabasa mari chaiko, zvose zvimwe zviri zvinhu zvakanakawo mukati meZimbabwe. Tiri kunokuwo kuJoburg ndini jamba.
Makadii vashamari vasiduzera, anotaurwa naPresident Mnangagwa handiyo iye ngaabvume kuti nyika waikoniwa. Kana aikoniwa ngaasiye ape vamwe, pano kuti iye unokorera achiita zvokuudza vanhu kuti masoja nemapurisa nemasiyawo arove vanhu. Vanhu hatina kumuvhotera zvese, iye unotaziva kuti hatina kumuvhotera. Saka vati zvemidhi yekutoramba achidzamirira vanhu kuti timudeisira munhu.
Ndione paine mashoko akataurwa naMnangagwa kuti izvoni ndii ndakatuma vanhu kunopfura vanhu. Tobadzwa nemashoko iyayo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeNigeria vaMuhammad Buhari vanoti vaudza mauto nemapurisa kuti vaomesere vose vanoda kuvhiringidza zvinhu munyika mushure mekunge sarudzo dzemutungamiri wenyika iyi dzanonoka kuitwa. Sangano rinoona nezvetsarudzo munyika iyi reIndependent National Election Commission kana kuti INEC rakazivisa kuti sarudzo dzaifanira kuitwa nemugovera svondo rapera dzave kuitwa nemugovera svondo rino. Hurumende yeSouth Sudan inoti kutanga muna kurume ichange ichibatira vashandi vehurumende mari yezuva rimwe chete pamwedzi pamari yavo yavanotambira kuitira kuti ibhadhare mari iri kudiwa kuzadzikisa chibvumirano cherunyararo. Vakawanda vanoti avaone danho iri richibatsira nekuti vashandi vehurumende iyi vave nenguva vasingabhadharwe. Nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, National Basketball Association kana kuti NBA iri kushanda nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kuumba gungano reBasketball Africa League iro richatanga riine zvikwata gumi nezviviri muAfrica. Zviri kutarisirwa kuti zvikwata izvi zvinenge zvichikwikwidzana uye zvinenge zvichibva kunyika dzakaita seAngola, Egypt, Kenya, Morocco, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa neTunisia. Mitambo yeBasketball Africa League inotarisirwa kutanga munandira gore ra2020. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata vaKelvin Manduna.
Zvinhu zvinofadza zvikuru, ndikufara nazvo. I think it's a great idea. Ma players ekuAfrica acha benefita zvikuru kana league yacho ikashanda. Takaona nakudhara tine ma players anobva kuna Nigeria, kuna DRC, nana Angola, vakutobudirira muno nema sports akasiyana siyana. Saka zvinhu zvinofadza zvikuru. Chinhu chimwe chete chandinongoona inyaya yesustainability, kuti vachakwanisa kuti zvavari kuronga zvirambe zvichifamba financially and viable.
Munoona sekuti league iyi ingabudirira here kana takatarisa urombo huri muAfrica?
Semanzira andiri kuita, kubudirira kwayo kunodependa nekuti ivo veNBA yekuno kuAmerica vaisa mari yavo semasponsor. Tega hatikwanisi kuzvisumudza. Toona kune mamwe masports anenge rugby vakazviita vanoita super 15 yavanotamba kuNew Zealand, kuAustralia, kuSouth Africa. Yakabudirira ine masponsor. Saka pandiwa masponsor over a long term period kuti zvedu zvibudirire. Atadvise pachedu mari yacho hatina.
Vari kuronga nezveligi iyi vanoti vanoda kuti zvikwata izvi zvomuAfrica zvitange kukwikwidza muna January gore noya. Inguva yakakwana here kugadzirisa zvese zvinodiwa apa?
Inguva yakakwana. Basketball haisi league yacho inenge ine matimu mashomana, saka handioni kuti chichinganetse. They can always start ne a trial league vachiona vachiinda mberi vachiwedzera kurongwa kwacho. January vane nguva yakawanda.
Kana makatarisa kunyaya dzemari, munoona sekuti vanhu vakakwanisa kusapota kana kutsigira basketball Africa sezvavanoita mimwe mitambo yakaita senhabvu neragibhi yamambo taura?
Ndingati zvoenda nekuti vapromota sei game yacho. Masports East Africa tiri vanhu vebhora, asi hazvirevi kuti basketball ingarambe. Zvotipana iyo NBA yacho yazvifambisa sei, yapromota sei basketball yacho. Already, as it is, mukaona pataita maAll Africa Games chichi, vanhu vanoenda vakawanda kunoona basket. Saka I think chechi chichoda kuti vanhu vasaende kunoona inyaya yekuti zvinhu zvacho hazvina kurongeka. Nyangwe bhora redu rekumusha mukazvitarisa, vanhu havachadi kuenda mumagraund nekuti zvinhu zvacho hazvina kurongeka. Kana zvinhu zvakarongeka, vanhu vanotanga kuuya.
America pamwe chete neAfrica zvinowanei mukuita izvi?
I think kwavari it's a way yekuti vapromote sport yebasketball to a new market, to a new audience. And also, kwavari nzira yekutsvaga maplayer manyuwana anouya kuzotamba kuno. Already masports anozviita vana football vaya vanoenda vachinoisa maacademy avo vana Manchester United chichiri mateams ekufrance ari koko West Africa vane maacademy avo vanoita bhora ravo ikoko vachitsvaga maplayer vachiri vechidiki vovaendesa kunyika dzavo. So I think it's a win-win for ivo vekuno kuAmerica vekuNBA nesu vekuAfrica, vana vetu vechidiki vawanawo dzimwe nzira dzekuita macareers in sports.
Ava vanga vari vaKelvin Manduna vachitaura vari parunhare muno muWashington DC naTanonuka Wande weStudio 7. Chirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi, nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemuimbi Rice Kagona, uyo akavamba chikwata cheBundu Boys, uyo anotitaurira nezvemanyorero avaiita nzimbo dzavo.
Dama asiridzi manje tiyaona moto manje nenya yekuroja tivafana tiroja mame dzimwe dzimba zvekuti unenge uchingorarawo zvungwa pamwe pamba panenge panesha bhini ende zvinhu zvimwe zviya maona
Saka takazono zirekoda zimasongs haya tanga tambomisa kwa record haya ndata practice futi na kumana na bigi chichinde. From there we carried on until tazori za dume yo ana atisitose kutakazi ita ni mumto manje wane nini vaita hit atisitose nubo zeta zeta chingano ichi simpimpino ingano hatinga tindiedu batinga ni pasi shigari unungo zizia kandano chakari takajuta simpimpino doba tango ito uma gitara kana kito wano papa simpimpine bigachi imba chingano chacho siyes simpimpine vaita tacha wano doba yaita hit saka zese zano zango tifambira zango tifambira saka zango di 85 dopa takazosiya pasara toga takuti takuda kuita touring because ane masongs akuzikanwa ende kubasa ranga rakutiremera unoziva kana mane mahitsika nenge makona nge makusenzeswa
yeah
eh takuti regai chimbotenderera kuti vanhu vatione kuti ndisanani takaridza dzimbo idzi and masongs ataibvidza mazhinji the very good even kune masongs ekuti aibva muvanhu like chekudya chose akabva kuna safiri iyo munonzi yakasafemansi kati
kuna mukadota
tamuona achiita play yake tikabva tamukumbira ndaroda kuita song ngapa play yenyu izvi kanzi you are welcome tikabva taita chekudya chose iye takaiona achiita as a play pacomedy dzake ndobva yaita hiti chekudya chose akapuwa ma royalties ndara macomposers ake akapfeka bhachi rimwe rinodhura akauya zvikanzi afana muri kundiona here tikatinda zvikanzi muri kuona bhachi sekudyira chose song yenyu yedaimon that and we were very proud of We're becoming more lucky and everything. Muna akaita chisong chacha akadati bijaimbe oimba. Muna watanswa kwanse kuimba na ndi David Mankaba. Because David ainyora zimbo zake mune nchindevere because he's my test chindevere atigole. Saka ndiye muna ito zongo shaura ega kwa zimbo zake. Zimwe zese zvitaipanana machances anenge ane voice rakanaka tomutimba anenge ane chance yekuimba achiridza tomutimba saka we wanted to be known just like Bundu Boys rather than vanhu vakanga zvenge vaakuti Big Tembo and the Bundu Boys. No, it wasn't and the Bundu Boys, we were like the Beatles.
Yeah,
ma Beatles aingonzi ma Beatles.
Tinotenda zvikuru mukoma Rise Kagona vachirova ne Bundu Boys makare kavo
vari ku Edinburgh ku Scotland sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Kimberley Process yoita mumwe musangano ku New York apo kwamarange kuchinzi kumuramba kuchityorwa kodzero dzevanhu vamwe vemabhazi vanga vachidyidzana nezupko mumadhorobha votora mabhazi avo nenyaya yekusabhadharwa Tashuka kumagumo, hechirungwa chedu chanasi. Anukonika ni mparondini wenyu, Blessing Zulu. Ndokusia imina standikile mkilanga munao ze isindebele.